nyama neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 28 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye nhasi bovho iri kuchikasangana nemakomberedzo chamakapedzerawo kuzedu chii komberedzo akuwana chekutaura nemhaka yekuti hapana chakadzoka komberedzo wacho nebovho yacho vese vakarasa.
Varwi vehondo yerusununguko vanoti vamugabe nevamwe vavo vari muzanu PF varasikagwara rehondo.
Kadi rekuklinikira wakaendesa kukliniki ingadai iri tsamba inobva kuchikoro inonyorerwa mwana aye kunzi bhadharai mari yakati yatingati invoice yekuchikoro inenge ine zita remubereki zvese izvozvo zvinokwanisa kushandiswa kuti zvirakidze proof of residence
zeki yokurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota vanhu vekuchingwizi vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka sezvo vasati vapiwa mari dzavo dzemuripo nehurumende Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti sangano ravo richadaidza vose vakarwa hondo yerusununguko kusanganisira amai Joyce Mujuru varugare gumbo vaDumiso Dabengwa nevamwe kumusangano wavaroda kuita kuHarare mwedzi unouya vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe varasikagwara tavabvunza kuti sei vasiri kufara nezviri kutaurwa na Mugabe
munhu akaita samunangago wamunoziva kuti akatongerwa kuurufu nenyaya yeZimbabwe anobvunzwa nemwana kuti who are you what role did you play wakapinzwa basa nemurume mai vaya ngavazive kuti watakatopinza basa murume wavo ende murume wavo togona kumufaya kamufaya iwe wavanoti usestedi iwowo vanonohwita ofesi village lady because vanokanganwa kuziva kuti pane ropa neropa rakagarwa nechijonzi Zimbabwe independence yeZimbabwe ndo pakagara chituro chemunhu wavari kuti murume wavo wavari kufunga kuti akapa vanhu basa akauya kuhondo akaona kusina vane hapana vakamugamuchira here ko vakamugamuchira vacho ngaatendeke pavanhu vaanawo kuti uyu ndiwo akandigamuchira akatisendekera one toza kuti achirirai chiri kuita kuti avaviwe nevanhu vakamugamuchira achiuya kuhondo chii chiri kuita kuti asade kugara dare nemacomrades vakamuprotekta mukatanza mapicha ake ekuhondo hapana kasukuera aivepo hapana Jonathan aivepo asi vanhu vese vaimuprotekta nhasi ari kuzwa kuti vari kumupandukira saka ndo zvatinoda kutaura nemacomrades kuti uyu munhu takambomuwanepiko akambouya sei chinangwa chake chaive chei chinoita kuti avenge macomrades achida marodisions chii chimwe chinhu chandinoda kuti iwe kana wava kunyora usakati ndechekuti koiye akapiwawo British Knight kuti zvaita sei anogara achitaura vamwe kuti agents of the west agents of the west who is a more western agent not even a lord munhu anenge akaitwa knight qualification yekuve knight ndeyekunge wahwina mabattles for the queen can he please tell us acha angatiudze here kuti mabattles aakahwina akaita kuti awane recognition kuna queen ndeapi
manga mapuwa here mvumo kusvika pari zvino nemapurisa nekuti ipaye vakamboti netsanei nemi
ndiri kure nehabare asi pane vari kuita izvozvo handisi kushayiswa hope nenyaya yekuti tichabvumirwa here kauti hatibvumirwi nemhaka yekuti presidency iripo saka bopiwa court order kana vakamba mapurisa tinoenda kucourt saka ndo nyaya yatinayo tiri kuindirira mberi zvakasimba takaparadza pfuma yakawanda yevanhu veZimbabwe yataka mawar veterans ndo ane social contract nepovho ndo vakataura nepovho vamugabe havana musoro vakataura nepovho kuti tisapotei tichazoita zvakati nezvakati macomrades iye nhasi povho iri kuti ikasangana nemacomrades kuti chamakapedzerawo kudzedu chii comrade asko ana chekutawo nemake kuti hapana chakadzoka hapana comrade anzi ndewati avengwa ndowani vese makomrade davengo wacho ndi comrade wa Zimbabwe Joyce ndi comrade wa Zimbabwe Mnangagwa ndi comrade wa Zimbabwe wese tiri kuda kuti tigare pasi titaure toita new assignment.
Munyori mkuru wesangano rewakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda.
Munoziva here kwekunyoresa kuvota kubva musi wagumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase, Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Chakadaro, sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti chirongwa chechipiri chekupinda muvanhu chiri kutanga mangwana kune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika. Chirongwa chekutanga chakapera vanhu vanodarika miriyoni imwe chete zvishoma vanyoresa kuvhota. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi nezvinodiwa pakuvhota tabata amai makarau.
Takataura kuzvizhinji zvinokwanisa kushandiswa nevanhu tingangodai ndakarerekera kumaruwa kuti kana kadhi chairo rekudhibhi kadhi rekukliniki rawakaendesa kukliniki ingadai iri tsamba inobva kuchikoro inonyorerwa mwana iye kunzibhadharai mari yakati yatingati invoice yekuchikoro inenge ine zita remubereki zvese izvozvo zvinokwanisa kushandiswa kuti zvirakidze proof of residence vanhu ngavasangomirira adhivhid chete kana muri mumaurban areas tinoti tsamba yemagetsi tsamba yefoni tsamba yamunodzisisa nayo magetsi tsamba yamunodzikana mune kwamakanyoresa foni mukapiwa kagwaro zvese izvozvo zvinokwanisa kuya kadhi rekuclinic kadhi rekuhospital zvese izvozvo tokwanisa kuzvitambira tinotambirawo zvakare tsamba dzinobva kumaprista kana kuti vapaivangati vafundisi kana vachiziva kuti munhu yanogara muparish mangu vakanyora ivo tinokwanisa kutambira tsamba idzo kuti munhu yanogara padresi yakati nekuti ndopaunenge vachimushandira ari
tichitarisa matiwo muda kuwedzera dzidziso yamuri kuda kupa vanhu kuti vaende kunonyorisa kuvhota zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti munge muchiita kana kuwedzera
pari zvino iyi tinodaira kuti tinenge tawedzera nekuti vanhu veruzhinji vaakuziva nekutanga kukaita chirongwa kunyange chisina kutochikutanga munzvimbo dzavo iye zvino vinhu vedu vaakuenda pamberi kune dzimwe nzvimbo dzavakaenderana neavo vainyoresa kuvhota zvinova vati vanga vasina kuwana dzidziso yakakwana iye zvino vanhu vedu vaakufanoenda pamberi nekuti taane nguva nemukana wekuti vafanoenda pamberi
asi muri kukwanisa here kuwana mari dzamunoda kuti muite kurudziro idzi mumaredhiyo nematerevhizhenu
hongu mari dziripo pane mari dzataifanirwa kushandisa kutenga mashina nedvr dzatakanga takapiwa neundp dzatisina kuzoshandisa ndodzo dzimwe dzemari dzatiri kushandisa dzekutiite kurudziro mumaredhiyo nepamaroadshows nezvimwe zvakadaro
sachigaro wezek amairita makarao vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano nezvekushayikwa kwemari mumabhanga. Tavabvunza kuti sei dambudziko iri riri kuramba richikura.
chokwa adi chokuti mare kumabhenga hakuna ninawe kuti pakatanga hurumende iripo vatwendi 13 kusvika pari zvino vanga vachiita budget deficit vairaudzira kudya mare kupfuura yavawana kumataxes pari zvino hurumende yaspenda mare inopfuura yakusvika $4.4 billion inova yakapfuura inotinga deficit inofinanswa nematreasury bills zvichireva kuti mare yakadhipozita nomabhank tichiti madhipozita akuma $6.8 billion $4.4 billion yakatoshandiswa neminister of finance vachifinansa deficit mukaita semagwaro ereserve bank of zimbabwe anoratidza kuti mari zhinji iri mumabhank yakatorwa nehurumende kubhadhara macivil servants nemari yavakaita overspend mari yakasara kubhank ndeyeta magwaro ereserve bank i30% ndiyo yasara iri mari yatingati fictitious money mari iri mumhepo isikabatiki iri mumaRTGS
ko zvakamboitwa nehurumende zvekuti tichasunga vose vanenge vachitengesa zvinhu zvakasiyana nemitengo yakasiyana-siyana hazvisi kushanda izvi
ingatosungwa kanyika yacho yese kuti ende mujera ingatosungwa kana kuti mukatarisa kuti munhu wese paari kutengesa tikaenda kumasmall and medium enterprises there are 2.8 million SMEs taunovasunga yese ukapedza here vana here kapasiti yekusunga havana kapasiti yekusunga chinoita futi kuti zvindarirwa kushayisisa nyaya dzemaunderhand dealing zvekutengeserana nemapurize asiri iwo zvinhu zvinovasipo zvakakwana dai zviripo makamboenda kumbari musika matimati akawanda muitirana corruption munoitirana corruption matimati echiora zvinoita here hazviiti saka uyo ari kutengawo haana choice ari kutoti ndikamumangara dzimwe dzenguva zvangu hazvizofambi handizonoodi futi kuti law enforcement inofanira kunge iri two way inofanira kuitika from vanhu ari kuparticipata vacho nemapurisa saka kusungwa haisi kutambudzi handifungi kuti inyaya hongu hatidi nyika isina law and order but chakakosheka kuti zvinhu zvinge zvichiwanika zvakawanda hapana macontrollers anozoitwa kana zvinhu zvakawanda mukaenda kumbari musika kune order pamaprices nekuti zvinhu zvinova zvakawanda hakuna maenda control saka hurumende inofanira kutarisa makuti mamezures avari kuisa acho ari kukwanisa here kuti mari iwanike mari yemuno inowanika nezvinhu zvitatu zvakanyanya kukosha madiaspora anoda kuunza mari but madiaspora acho taunze mari anofanira kunge ane ukama hwakanaka nehurumende so nyaya dzakafanira nedzekuvhota semuenzaniso vanofanira kubvumidzwa kuvhota kunigeria vakazviita kuti vanhu madiaspora havavhoti vakamirira kuunza mari yavo you see nokuti vakati saka munoda kuti kupei mari yedu isusu tisiri part of the chikamu chekutongwa kwenyika nemhaka iyi saka nigeria yakaopena madhoo zikati diaspora ngaivhoti nigeria kutaura kunoku inoona $20 billion pagore yemadiaspora remittances africa ichiona $38 billion toenda kumainvestment mainvestments anodiwa taunze mari hatikwanisi kuiprinda mari iyi imaus asi mitemo yacho futi yakada kokai hatina mitemo yakati chikiti yekuti atraite mainvestors voona kwaitwa indigenization haiperi haisiri clear
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tine hurukuro nemumwe mugari wekuchingwizi kumasvingo kunova kune vanhu vakatamiswa kubva kudhamu retokwemukosi vamilton shumba tavabvunza kuti vakwanisa here kupuhwa mari dzavo dzose dzemuripo nehurumende
vasati vapera kupiwa vari kungopiwa ma20% 20%
asi munhu wese awanirwa pekugara here kusvika pari zvino
pekugara hapana pati pawanikwa kuvimbiswa kwatakaitwana uyo dzeleti mai mahofa kuti kune mapurazi hapana munhu achabviswa vanhu takangogara patatiri vanhu vanongori kuma1 hectare vakaita lucky ndo vari kusection D nee ndo vari kuma4 hectares
ko matimaona here mukana wekutaura negurukota idzva redunhu remasvingo vachimedza
hatisati tawana mukana uyoyo nokuti taifunga kuti isu sevanhu vari mudisaster pavakagadzwa vaiuyavo vozoona vanhu vetokwemukosi mavictims vetokwemukosi vachizoonavo nokwatiri kuda vachiintrodhuswa kwatiri havasati vambouya saka mukana uyoyo hatisati tauwana hatisati tambotaura navo ndo mamiriro zvakaita pari zvino
saka tiri kuona kauti mvura yakuda kuturuka muri kugadzirira here kurima
vari kuminda vaya vandataura vaya vari ku section D ne E ndo vari kugadzirira kurima isu kuma 1 hectare hapana zvatiri kumboita kutongogara nokuti 1 hectare ungagadzirira ukadini nyaya yamadiridziro yava yataingonzwa ichitaurwa nezvayo hapana chiri kumbofamba hapana chatamboti taona chiri kuitwa saka 1 hectare inhau yokuti unongoenda 1 day kautoriba papera saka zvinoreva ndezvekuti vanhu vanenge vachimbori nenzara hongu nyika inonzi yakawana chikafu gore rino nokuda kwemvura yakanaya asi munhu ari ku 1 hectare haana chikafu chakamukwanira munhu anotori panzara ndo mamiriro azvakaita kwatiri kuno
muchiri kumboona here rubatsiro kubva kune mamasangano akazvimirira oga
nenhau yokuti vari kufunga kuti mvura yakanaya vanhu vane chikafu hapana masangano akazvimirira ega ari kuuya kuzotibatsira hatina chikafu chatiri kuwana hatina rubatsiro rwatiri kuwana tiri vanhu vakangozvigarira tichingodya zvekupambara ndo zvatiri iye zvino hakuna hatina chikafu ndo zvandingangotaura ndichiita
asi pane vamwe here vaane madiridziro pavanhu vakatamiswa sezvakataurwa nemutungamiri wenyika
hapana wachava ava ari kumadiridziro sekutaurwa kwazviri kuitwa kungotaura asi kuti madiridziro chaiwo hapana kana varipo hameno kuda kune dzimwe nzvimbo kwete vamavictims vetokwemukosi hapana wachava ne ava kurima nemadiridziro
kuitirawo vasinganyatsonzwisisa nyaya iyi mungataura here kuti vanhu pavakabviswa kutokwemukosi vakanogariswa kupi nekupi nekupi
right pakabviswa vanhu kutokwemukosi pane vakaenda kuchemhara pane vakaenda kumasangula pane vakaenda kudeliland ava pane vakaenda kuvari mukempi vakaenda mukempi vando vari kuma 1 hectares kozoita vari kusection D ne E ndo vanhu vakaya vakabviswa netombo kwemukosi first group yakatanga yakaenda kunonzi kuuswa ushava
avo vanga vari vaMilton Shumba mugari wekuchingwizi vari kuchingwizi kwakare makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave yasvika nguva yekuti tichienda kuna mavelas muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai
ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai junior mavhu vanoshanda ivo nesangano recancer association of zimbabwe iro rinoona iro nyaya dzegomarara mungave murimbo vanhukadzi nevanhurume mwedzi uno wagumiguru pasi rose nezimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu pari zvino pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nesangano recancer association of zimbabwe uyezve tichange tiri kutaura naamai mavhu kuti vanhu vanoda kuvhenekwa gomarara rezamu vanofanira kuita sei regai tiende kuna mai mavhu tinzwe kuti vari kuti chii tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai mavhu mungatitsanangurere nezvechirongwa chamuinacho pari zvino panyaya yegomarara rezamu
October mwedzi watinorangarira gomarara remazamu saka seorganization tinoita maactivities ekuencourage varume nevakadzi kuti vazviexamina mazamu avo vachitarisa kuti hamuna here zvingangodaro zvirimo semalamps so tinovadzidzisa kuti vanotarisa sei and kana vachinge vaona mune zvakashata vanoita sei saka isusu secancer association mwedzi uno waOctober tanga tine promotion yatanga tichiita tichiri kungoiita kubva musi wa1 October kusvika musi wa31 October vatiri kuti madzimai nevarume vanogona kuuya kubasa kwedu kuzotariswa mazamu for a dollar and tinowanika pa60 Livingstone Avenue muHarare so tiri kukurudzira madzimai nevarume because vanokwanisawo kuita gomarara rezamu.
Zvii zvinokwanisa kuratidza kuti munhu angangova aine gomarara rezamu?
Kazhinji kacho gomarara rezamu chinotaridza ndechekuti munhu anowana lambu muzamu make, bundu muzamu make, ndo zvakanyanyisa kuwanda zvacho. Ndo saka tichikurudzira kuti vanhu vazvitarise mazamu. Because zvakaonekwa kuti mapundu ari kuoneka mumazamu anoonekwa chete nevaridzi vacho, kana kuti nemunhu, munhu ndiye anouya oti ndine lamu. So tiri kuvaencourage kuti pavanenge vari kumba vazvitarise pamwedzi pega pega kuti mazamu avo akamira sei. Sekutanga unogona kutadza kuziva kuti unotarisei, but nekufamba kwenguva ukaramba uchizviita unozopedzisira vaakuziva kuti last month pandakatarisa mazamu angu iri bundu iri kana iskai yanga isipo, iye zvino yapo yakonzerwa nei. So woenda kunoonekwa naana chiremba ukliniki iri padhuze nemi.
Zvii zvinganzi izvo zvinokonzera gomarara iro rezamu?
Gomarara harinyatozivikanwi kuti rinokonzerwa nei, asi zvinofungidzirwa kunzi gomarara remazamu rinowanika mumhuri. Mai vako, mai nini vako, kana mukoma vako akaita gomarara rezamu, vanhu vemumhuri imomo machances avo kana kuti mukana wavo wekuita gomarara remazamu wakakura. Yatinoti nemuchirungu family history. Mazuva ano diet yataakudya, tasiya diet yataidya makare kare zvinhu zvisiri processed. Mazuva ano taakudya moo zvinhu zviri processed. Zvinofungidzirwa kunzi izvozvo zvine chekuita nekukonzera kude kutanga kwegomarara. Taakudya nyama yemhuka ine mafats avanoti animal fats akawanda. Zvinofungidzirwa zvakare kuti zvinokwanisa kuwandudza mukana wekuti munhu aite gomarara. Vanhu vanopfuta, vanonwa hwahwa, zvinoitawo zvakare kuti munhu mikana yake yekuita gomarara iwani. Kumadzimai vanoti madzimai akatanga kuteera vane makore 12 kana kuti pasi pemakore 12, zvinofungidzirwawo zvakare kuti mukana wekuita gomarara remazamu wakati wandei. Madzimai anononoka kupedza kuteera sei ma55 years vanopfungidzirwa zvakare kuti mikana yavo yekuita gomarara inenge yakati wandei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa makakatanwa ari mubato reZimbabwe People First, apo takaona vakuda kwaShebasikiti vachinyora tsamba yekuti vamisa basa vakafanobata chigaro chemutungamiri webato retired brigadier Agrippa Mutambara. Tichatanga nekunzwa kubva kuna vaBasikiti pamusoro petsamba yavakanyora.
Tsamba takanyora ukaona kuti yakanyogwa ikasainwa neni musi wa 24 October. Yanga iri nyaya yekuti pamutambara vakaenda vo vachiudza vanhu mumaprovhinsi kuti ndichakutenderai mota tu makati yazvidzi todzi mutange maigadzira nemwedzi miviri, kureva kuti taitarisira kuti muna Mei mune matopedza nayo. Zvino Juni wakasvika ukadarika, ipamava kuda kuti zvetoita Congress. Imi munoziva kuti mastructure pasi hapana. Zvino vamutambara vakandishamisa kuti zvese izvi zvavachade kuti zviitike.
Kopanyai mubatanidzwa weMDC Alliance, makanga mavapa here makomborero ekuti vamirire bato ikoko?
Hatipokane kuti vatsvangirai vatungamirire, tose ndozvatinoda. Asi tinopokana pakuti zita rinzi MDC Alliance, hapo ndopatopokana ipapo.
Saka ivo vamutambara vakatambira sei tsamba iyoyi? Vakakupindura here vachitenda kuti vachasiya chigaro?
Vamutambara havana choisi. Isu tinoziva kuti ivo vanoti aregai ndimboenda mberi ndigondosarudziwa. Isu takatoti aiwa kwete, serikari dzirechiyo chinhu chine vaeneichi. Vakachitanga vanoda kuti chifambe nenzira ichi. Mavice president maviri havamadi kuti mumuise musoro wenyu pachizheti havadi. Zvino izvozvo zvamakachinja hazvigoni kuti muende mberi muchitungamirira.
kova mutambara vakaramba kubva pachigaro munozoita sei?
Kune matare dzinosvaka shamwari. Matare anongotonga kuti ava mutambara muri muuyi.
Iye zvino tonzwawo kubva kuna retired brigadier Agrippa Mutambara. Takaona muchinyorerwa tsamba nava kuda kwashe basketi vachiti vanyora vakamirira bato reZimbabwe People First vachiti mumbosiya basa rekutungamira bato. Munotambira sei danho iroro?
Zvakaitwa nava basketi hazvina zvazvinoreva nokuti hazvibvumidzi neconstitution yedu. Inyaya yavakaita mushure mokunge vamiswa basa ravo rokuva secretary general. Ivo ndongozoenda vega vongofunga kuti ndoda kudzika president. National Steering Committee, soka rinova ndiro guru musangano wedu, rakanga ratobvumirana nemavhoti anosvika 20 pasina anopokana kuti ndive president weparty panext congress. Saka zvavakaita izvazvisiri pamutemo.
Ko nyaya dzavari kukupomeraiwo dzavakanyora mutsamba imomo dzinosanganisirawo nyaya yamuzvara Judith Todd vabasketi vanoti makamati muchazvichenura asi kusvika pari nhasi hamusati mazvichenura?
Hapana zvakataurwa zvakadaro. Inyaya yaanga achifunga kuti akaiburisa kuda kungade kundiita embarrassed. Aiwa, hapana zvakadaro. Hapana kuzvichenura kwandinoita nokuti handina nyaya yandakabhatizwa nayo. Mukaenda kumakota muwane kune any records yekuti pane zvandakaita. Saka hapana kuti zvaanotaura kuti ndaida kuchenura.
Vari kutiwo bato renyu ranga richifanira kuita kongresi yechimbi chimbi inonzi manga mazuva kuti iswedere kumusi wa 28 October unove mugovera uno.
Zuva rokuti 28 rakasajestwa panguva yakapfuura but hazviiti kuti tikwanise kuti tiite pazuva iroro. Takaseta komiti inoronga nezvekongress. Komiti iyoyi haisati yatipa recommendation yokuti kongress ichaitwa zuva ripi.
Tingaona here bato renyu reZimbabwe People First richitsemuka nepakati?
Hapana kutsemuka kunoita bato reZimbabwe People First nokuti tese takabatana. Hapana zvazvino afekta musangano wedu. Infact iye basikiti zvaifigira kuti kana akadaro vanhu vachamusigira atozviona kuti hapana munhu anomusigira.
Manga makateerera kuchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Muhurukuro yataita navakuda kwashe basikiti pamwe chete na retired brigadier Agrippa Mutambara. Ndokudzoserai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa Hondo yerusununguko vanoti vamugabe nevamwe vavo varasika gwara rehondo, nekudaro vari kuzosangana muHarare kuti vazive nyaya iyi. Zimbabwe Election Commission yokurudzira vanhu kuti vaende kunonyorisa kuvhota. Vanhu vekuchingwizi vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo hurumende iri kunonoka kuvapa mari dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika iyi nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 omgqibelo omhlaka 28/4/2017 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti?
Ekhonene ukuthi umuntu wayesuka kwelinye ikhona esiya kulelo khona wayehamba sibili mhlawumbe esuka ngesuka kubo 10 kilometers ukuthi ethatha isithupha kulokuthi beye kuba sendaweni engani isesenta.
Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni.
Kuyabe kulomsebenzi mhlaka 5 November owegadadi amaqhawe akithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa.
Lamhla silengxoxolo nobhala jikelele welinye lamacele ebandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo ngokwenzakala ebandleni leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kusiyavalwa ihlandla lakuqala lokubhalisa amagama bekulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisileyo esigabeni lesi nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Sixoxe lomela iBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ukumbuza ukuthi kungaba kuyini okubangela lokho.
Lokho kuliqiniso Gande ukuthi inombolo zethu emathekelweni North okwakhathesi kaziphumanga kufezi yakuqala le kaziphumanga ngendlela kade siyikhangelele. Ngoba ngokukhangelela kwethu inombolo bekufuze ukuthi zicanse ngoba kube labasakhulayo abaningi akade mhlawumbe bengabhalisanga ngomnyaka ka-2013 akade sebefikisile iminyaka yokuthi bebhalise ngalesi sikhathi. Kodwa inombolo zethu hatshi zehlile. Ngingakupha nje umzekeliso weBinga as a district ehlanganisa ama-constituency amabili iBinga North leBinga South ngo-2013 besihlezi siku-60 3,000 abantu ababebhalise ukuvota. Kodwa khathesi kusiyafika ngemva kwayizolo lapho okugcine khona i-phase 1 lay. Ngikhangelela ukuthi inumber zeBinga district ama-constituents omabili ingabe nje ibe phansi kumbe phezulu ndijana kwe-60,000 okutsho ukuthi sehlulekile ukufika kunumber ka-2013.
Kanti vele kuyini okungaba kubangele lokho?
Okwakuqala nginanzelele ukuthi khona abezithupha nabana abaqala ukudlula kwakufuze ukuthi bebe yibo ababehamba phambi kwalaba abe-registration abokubhalisa. Indawo ezaba ku-phase 1 zahlangana nokunzima ukuthi i-department ya-registrar yathi ingena laphana yangena isithi yona iyabhadalisa izithupha. Ngesikhathi sekulungisisa lokho uhulumende kwasukudlule amalanga akwana amaviki amabili mhlawumbe abantu labana vele sebesukile kwamanye amawadi. So lamawadi amaningi anabantu abalokhu bekhala ngezithupha abalokhu bakhala ngama-birth certificate isizathu kuyikuthi labana abantu bafika bebhadalisa bona uhulumende wakumele ukuthi.
Alo-ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga South edalele eParliamente ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuveke. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letivaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North Le South, Ekurube North, Mount Jarwin East Le South, Lerushinga, Emotional and East, Uzumba Maramba, Maramba Pungu, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emotional and West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachevaland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachevaland South, Ematovo North, Kanyele South, Ebubulima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Minyaka yonke ngayonale inyanga inhlanganiso yamasiko eyemhlahlo wesizwe sikamthwakazi iyananza impi yegadade engenye yezimpi ezokugcina ezenziwa ngamabutho enkosi uLobhengula labahuquluzi benotho. Lo umnyaka umbuthano lo uzananza amaqhawe wonke jikelele awesigaba sikamthwakazi. Sixoxe lomunye wabaqoqa lombuthano.
Ake ngiqale lapha, mina ngingugumete uZwelibanzi, induna yakomthwakazi. Kuyabe kulomsebenzi mhla ka 5 November owegadade, amakhawa kithi nje wonke ashonayo siyabe sikhumbula wona ngalelo langa, okuyikuthi ke sixoxa bonke abantu bakithi abalapha komthwakazi babe khona. Siye sayenzela kobulawayo, manje senzele ukuthi mangabe sifika lapha bangabe sedlula besiye emanxeleni besiya kude, ngoba silabadala phakathi kwalinto, abadala basuka babuye babe khona, manje kuba nzima ukuthi baphume bahambe. Abe abangaphandle bonke South Africa, Botswana langaphe ngaphe, siyabancisa labo ukuthi babe khona ngalesi sikhathi. Siyadinga ukuthi umthwakazi wonke nje igwaqa.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Mina angikatholi kahle ngaphakathi, kodwa-ke zikhona impela. Ngiyacabanga ukuthi ezika-city council, ezikahulumende bengingakatholi kahle ukuthi yiziphi laziphi, ngoba basemkhankasweni wokuthi ba-invite abantu nje wonke babe bekhona.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umcimbi lo uzaba kusenziwani?
Cha, umcimbi nje kuhlangana sikhumbula amaqhawe akithi wonke akhona. Mhlawumbe lokusitshela ukuthi ngobani, ngoba ingane zethu azibazi, abaningi azikwazi lo mlando wakithi. Yiwe siyabe siwulanda nje umlando ubophuphu, ogadade, abazinduna, zonke indawo zakithi siyabe sizivala nje ngokuhlangana kwazo, ukwenzela ukuthi sikwazi ukubeka phansi njalo ube semlandweni ukuthi laba thi naloba singathi ngese sidlule emhlabeni bahlale beyazi ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba manje into zethu zonke ziyalahleka ngalesi sikhathi sanamhlanje.
Labo-ke abafa ngempi yokugcina le eyalethu uzibuse, liyabakhumbula yini?
Babe bekhona ngaphakathi esweni kakhulu, bona abadlula emhlabeni abakhothomane njengomqabuko, ngaba bala bonke nje abadala, Edward Omhambi, babaningi abantu bakithi abadlula emhlabeni ngale nto yempilo. Cha, ngiyagqugquzela nje abantu bakithi ukuthi mhlawumbe ubuthana kwethu mangasihlangene kuzasisiza, ngoba manje abantu bakithi laba abaphansi babebona ukuhlangana kwethu ukuthi siyakhala, ukukhala kwethu sikhumbula zonke izinto zakithi ukuthi kazibuye kithi. Labo basivulele izindlela, lokho sikwenzayo kuqhubekele phambili. Esikuphazamisayo basixolele, ngoba singabantwana siyacela ukuthi kwenzeke kahle ngendlela eqondileyo.
Leyo-ke yinduna kamthwakazi ese-South Africa umnumzana Zwelibanzi Gumede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le e-South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kuvembula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje engisefilabusi lapho engixoxa khona le sakhamuzi sakulendawo umnumzana Mayibongwe Msimanga ngamalungiselelo okulima. Ngiyawamukela kohlelo Msima.
Hayi, lami ngiyabonga abantu bamithi.
Sebeqalisile ukulungiselela ukulima abantu abanenge endaweni ezichiyeneyo njalo selike lana izulu. Khona ngapho eFilabosi kuyini okwenzakalayo?
Sesiqalile babantu kanele ukugebha iziduli sithwala lemiquba njengoba nje namuhla izulu lisina lapha eFilabosi ukhangelela ukuthi siyabe sesichithiza imiquba esiyabe sesiyithwalile leziduli ukuze silime kuphumelele kulokhu esiyabe sisikulima abantu kanele. Liyakhiza njengokuthi ingxema sikhangele ukuthi emavikini ezayo kuyabe sekumile kakhulu ukuze silime njengendlela esalima ngayo ngomnyaka ophelile.
Baningi asebefaka imiquba.
Baningi sibili kakhulu sibili abantu kamele.
Ukubiya liyagamula izihlahla kumbe liyathenga amawaya lifensele?
Siyathenga amawaya but imali zesuka zibe ziningi kakhulu ngokuthi sithenga amagampoli nje singaqedi izihlahla but siyagamula izihlahla sithenga amawaya kodwa imali ziyaqhubeka zisilela okungangokuthi sithenga amawaya ayeneleyo sibe sesicina sesithatha amahlahla ngoba imali eZimbabwe zingadola kade.
Inhlanyelo ke iyabambeka yini?
Inhlanyelo iyabambeka but abanye bayayiseka ngoba imali zingatholakali.
Wena suthengile?
Hayi, mina senzamile kodwa hayi ayiyeneli ngokuqondileyo.
Ngeyani oyithengile?
Ngeyomumbu kwabantu kambe ngicabanga ukuthi ngeyizulu lingana indlela ngomnyaka ophelile.
Ibiza malini yona?
Echikile yangkhona sithola ngamadola emelika ngaba ngu-28, okusho ukuthi $28.
Lizulu elidumayo leli?
Lizulu, kodwa noma liduma abantu bameli kodwa alini okuqondileyo.
Mhlawumbe lisendleleni liyeza, angithi siyaqala nje isikhathi Msima.
Lisendleleni liyeza, sililindele kodwa leke lidume solingani.
Khona ukulima lilima ngani, ngamathalakita, ngenkomo, ngamadonki?
Ngenkomo bantu kamele sihlanganisa lamadonki.
Ziqinile yini inkomo?
Lo nyaka kungcono ba ngomnyaka ophele izulu limile babantu kamele kungangokuthi sikhangele ziqinile sinxa sithi siyazikhangela ukudlula iminyaka le enyedlule ngoba izulu belingani.
Kahle kahle khona kuyini elikulima kakhulu khona ngapho eFilabosi?
Ngumumbu.
Amabele ke?
Amabele sike sawakhangela ma singakhangela iminyaka engaba mithathu kumbe emine edluleyo ikhe besikhangela khona emabeleni kodwa thina sazijayele ukuzilimela umumbu.
Ngomnyaka odluleyo bayitshayile inala abantu abaningi, wena wenze njani?
Mina ngikhangele ukuthi ngithole amathana angafika angu-4 kusiya kwangu-5 kuphela.
Bengawukudla wonke ilemuli kumbe amanye uthengisile?
Amanye ngithengisile, bengingeke ngize ngiwadle wonke aphela.
Nxa uthe wathengisa kanjalo uyayithola yini imali yokukhusela imuli kahle kahle?
Ngiyayithola kodwa angiyitholi yenele ngoba eyinye iyaphuza ukubuya, ngithi sengiyithola sengidala izikwelete ezinye.
Uyabe uthengisele ngaphi khonapho ku-GMB?
Encane yangikhona bengithengisele ku-GMB kodwa eyinye ngithengisele abantu ngoba noma silima sibo bonke esithi singalima sithole.
Hayi khona kunjalo Msimanga. Sikhangele indaba yokuvundisa umhlabathi, ukhulume ngokuthi lifaka umquba. Imvundiso yokuthenga yona i-fertilizer liyayithenga yini, liyayifaka la?
Siyayithenga babantu kamele kodwa imali zokuthi zithenge eyenelayo ayiyeneli.
Ibiza malini yona?
Angakhangelisisi ukuthi ingabe isenza malini. Mina ngizazela okweminyaka edlulileyo, okwaleminyaka angikakhangelisisi loo nto ngamele.
Hayi, siyabonga Msimanga. Ngiyalizwa mpela liyaduma ngaliyana ngokuqina liqinile lilime liChinala.
Hayi, yikho esikukhangele liyasazi kumbe lizaduma liphinde lihambe abantu ngamele.
Hayi, liza kuna Msimanga. Siyabonga, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngiyabonga abantu ngamele.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lesakhamuzi saseFilabosi umnumzana Mayibongwe Msimanga. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ngukama.
Amen.
Hai, siyabonga ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamagcele ePeople's Democratic Party ePDP. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo lomnumzana.
Siyabonga.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi kuhamba njani ebandleni njengoba sibona ukubana umnumzana Tendayibiti yena uthi elokhu ekhokhela ibandla.
Ah, lezo sokuzindaba ezindala kakhulu. Sokwadlula lokho. Abantu bezimbabwe sebekhangele okutsha ukuthi siya ngathi. Umbango phakathi wethu kawumelanga uthathe isikhathi uqedele abantu bezimbabwe isikhathi sabo. Savumelana ukuthi siyehlukana. Basuka bahamba, bakwamukela ukuthi bahambile. Sesilomkhokheli omutsha layo lebandla lakhe. Ngxaye lebandla lakhe, lakhe lebandla lethu. So kanibona ukuthi ungaba yinto esingabe lokho sisakhuluma ngayo nalamuhla. Abantu bezimbabwe sebefuna ukubona ukuthi kanti siyangaphi njengoba kumnyama phambili kunje.
Manje njengoba lavumelana ukuthi liyehlukana kungani ibizo lebandla lokhu lifanana laleli elikamnumzana Tendayibiti?
Hayi ukuthi amabizo ayafanana ngumbuzo kumele awuphendule yena ngoba nguye owathiya iparty wasuka wayajoyina enye iparty. Ngumbuzo angawuphendula yena thina kasingeke simphendulele ukuthi kade wahamba waphinda wazama ukusebenzisa ibizo lethu ephathini na ekwenye iphathi. So hayi lokho kumele kuphendule yena thina angeke simphendulele.
Ukubambana kwamabandla ukwenza umanyano kungani yiko okuxabanise amabandla lina likubona njani khona?
Ya lapho ubuza into enkulu. Kube ngumnyama sibili kabanana ukuthi ngesikhathi kufanele amabandla azembusazwe asebenze ndawonye kudale udwetshu kudale ingxabano kwenziwe ibukhokheli obukhona nxa lihlanganisa abantu abantu bayabuzwa abantu kuyakhulunywa labo abantu kuyavunyelwana awufiki ufuqa abantu ngegredit kanti uphonga ufuqa ngathi ufuqa izinto uthi wena sokuyilokhu kade silapha seliyilokhu. Hayi abantu abakufuni lokho. Kufunakala idemokrasi, kufunakala ukubambisana ndawonye. Ukuze sizwisisane ngokuhlala kwethu, ngokusebenza kwethu. Lokho kuyenza ukuthi amaparty asebenze ndawonye. Kodwa lokho okwenzakeleyo kudalwe ubukhokheli obusuke bakhangela ukuthi bona buyatholani. Hayi mina nxa sengithole isikhundla lesi, kumbe nxa ngizathola isikhundla lesi, asiphongwenzi ukwenza. Ungasabi lendaba labantu ungabi lendaba lozulu. Abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi abakhokheli ngabantu abagamileyo. Bayakwazi ukuthi abakhokheli njengoba sibabona umgabe ukuthi bagama okungakanani. Sabe sababona umgabe bedilive izaphu beginya izaphu. Abantu bayakwazi ukuthi izinto ezinjalo zimbi njalo kabafuni ziphindwe. So yikho kusuke kwadala inkenenkene yonale. Kodwa hayi ngithanda ukwazisa abantu bezimbabwe ukuthi hayi sisiyaphambili. Sokusetshenzwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungenza ukuthi ama coalition wona la amathathu asekhona abambane?
Kuzadinga ubukhokheli, ubukhokhelo obuphezulu, abantu abaza kuthi thina hayi Zimbabwe first. Kasike sikhangeleni ukuthi singaqeda njani udubo lweZimbabwe. Singakhangela njalo kuza kuthi i-coalition yekhodi ekhokhelwa candidate yakhona u-Elton Mangoma, i-alliance MDC ekhokhelwa nguTswanirai, i-Rainbow Coalition ekhokhelwa uJoyce Mujuru. Sikukhangele ukuthi singakwenza kanjani. Kodwa kudinga ubukhokheli not obu-myopic, not ubukhokheli obufuna ukuthi mina yini, yini kuphela le party yami, yini kuphela. Hayi kufuna okuvulayo.
Kona okubangela ukuthi amabandla la okwakathesi engahli abambane i-coalition ibe inye kuyini kahle kahle?
Kuneni khona okwenza ukuthi kungabi lula ukubambana kodwa loba kunzima kungakanani kufanele ukuthi abantu babambane ngoba uhlupho olukhona eZimbabwe uhlupho lwe-economy lwendlala
lokudubeka, lokuswela imisebenzi, lokuvala kwamafekthari, lokuswela imali. Lolo hlupho yilo kumele lisitshele njengabakhokheli bonke ukuthi hayi asisebenzeni ndawonye. Kodwa kwakhathesi abantu basazwana amandla, kunabanye abathi athina silabantu abaningi, yikho kumele kulandele thina. Hayi, thina seke senza lokhu emuva ngale, sile history yokwenza lokhu. Yikho kumele elethu ilizwi libe neliqatha ukuthi thina sikhulume thina kulandele thina. Zonke lezi zinto ziyazimbela, ziyimigoqo ukuthi kungabi le grand coalition.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli.
Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo, owayengumphathi ntambo. Lo-ke ngumnumzana Gordon Moyo, unobhala jikelele webandla le-People's Democratic Party, EPDP. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma le ndaba, litshona le ndaba.
Le yi-Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America, ese Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya ukuthi abesifazana emaphandleni baqhube njani ihlandla lakuqala lokubhalisela ukuvota phansi kohlelo lwe-BVR. Asizweni ukuthi silobani ecingweni.
Ibizo lami nguSina Jaha, ngisebhanda North, ngisebhabeni ukuthi ewenlo, ngisebenzela i-organization e-Women Development Association Things Back. Sina ngapha esigabeni sethu eGwanda North, ihafu yeGwanda North, asikayitholi i-BVR ukuresesa lokuya. Imitina ayikathi sifundisa abantu ukuthi balindele ngoba kuthiwa umuntu oza resesa kumele ayithatha incwadi yakhe ukuthi uhlala kuleyo ndawo ayithatha kubani isobhu. Ngokuhamba kwethu sifundisa abantu sesibona ukuthi i-education leyo, imfundo leyo ifuna ukuthi ifike sokuyisikhathana kuze ifuna ukuifikeka ngesikhathi esisemuva ngoba abantu abakazi ukuthi kungani besuse kuleyani irejista endala leyani besizele sivota sivota sibot kwehlukene ngani phakathi kwakho lokho esisizekeleyo. Sizama ukubatshengisa ukuthi ha-a sikhathesi sizesiqalisa ngemitina sesize lathi kwamanye amazwe ukuthi singasincedi ukuthi sivote ngoba sihlala sithi kulamabhosi yakhe somabili obaba bethu abafayo mina ngomnyaka olwana sivota ngo-2000 okokugcina elamibizo kafisa sivota likingekho avota kanzima athi ukuthi kathi kukani mina nganizele ngivota lokhu engafika ngo-1980 ivota amavoti esengekho kuthi bantu badinga ukuthi i-voters education liyana ngayiya iyangisa sibili isikhathi kwezeukuthi kwakufanisa ukuthi seze ukuthi ngokubhala kwethu i-constituting ifo sokwenze sangisazizwa lokhu futhi sisinte ngale laphade amabhuku lana akade sila
labo eselibatshelile bangani bayakuzwisisa lokho.
Ye labe sembatshelile kusukela ngomvulo bentokhe ngihamba mbatshela hayi bazwisisa sithi ukuthi kumele sivote kube sekusuka lalaba abanye abantu abangathi ngabamapolitics abanye bathi hayi lokho yinto yokumkhampena kwathi zamusa sisithi hayi mina kangikhulumeli ngokuvota ngikhuluma ngokuthi umuntu abe kurejista kurol yerejista. Sina ethu organization vele kanisikhathi nizezefoto sisebenza labomama ena leyi ukuthi batshele ukuthi sesishintsha kathesi indlela esasivota ngayo sesiqalisa indlela yokuthi siregiste kusa akukhathalekile ukuthi wako waregist kodwa hayi labe sengihambe ngabo kungalisebenzaukuthiingxaki engenjengani ziyasikhathaza ukuthi asilatransport ezibotisa yonke indawo sihamba imango emthena ngoba sihamba ngenyawo
kodwa bona omama babuye emhlanganweni yena
umsebenzi besiwenza ukuthi sise any ward, also ward 50. Abantu abangama 300 abantu ezisilalela ngomvulo ebile sokhethi endaweni yesu. So then sokhethi ezingu 14 ezisilalela. Sengibize localize abantu besu. Sibila abantu abangu 100 izakhamuzi. Ikhuthazo yabantu bakithi baseGwanda ikakhulu ngisifundela kubobaba labomama labatsha laba abeyibe sesibakhangelela ukuthi ibe sibakhangela ikusasa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni ngobuningi bethu siyeregesa sihambeni ngobuningi bethu sibuze sibize labangani bethu ukuthi ake siboneni ukuthi i-GGR le ngalokho kade sihlala ngakho ukuthi sibona izinto ezingaziwe sizasiphathelani yona kona lo umnyaka ozayo.
Liyadibana lalo yini ihlupho loluyana labantu abangalancwadi zokuzalwa kumbe izithupha njalo kulo sizo elilitholayo?
Ngihlangane lomunye umama obuye kwazatshele ngofisini yani wathi waselwa umntanakhe. Useselwe ngumntanakhe elabantwana unedesi setifiketi kamama kanina wabantwana ulapha ulencwadi kasobhuku ulencwadi yevela esikolo lapho abantwana abafunda khona bancisile amadesi setifiketi asesizeze endaweni yesizeze kuwat ewindow bahamba edima lapho okwabe kwahlatshwa khona abantu abakhe ijekiseni yokuthi bayethini. Mina ngokubona kwami bebona ngoba nxa ngithwele igesi setifiketi yomuntu ngaya kusobhuku lowa lapho engalahlela khona umntanami wasela khona esikolo lapho engifake khona abantwana ngisengizibuza mina ukuthi kade ikinika lamadesi setifiketi sokuhambelana njani izanithala ikhanda uzamile ekilika ekilika bathi hhayi thina singeke sikunikele sabahlabasile abantu abakho kodwa ngokuthi abazalelanga lapha asikuniki sebo abantwana babhala ukubhesibhedlela nxa engalathathi isipetipeti kafani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Josephine Majaha oweGwanda North. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi ke siyabonga uSithandekile Mhlanga. Ubuthele kancane ke ngikhiphe ibhabhalazi ingoma isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangela inhloko ezendaba ebesilazo. Kanti kungani uZulu wesigaba semaNdebeleni emadolonzima kudaba lokubhalisa amagama abavoti? Kwenziwa isikhumbuzo samaqhawe esigaba semaNdebeleni lamaqhawe eGadade. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.